Mapurisa angi akazara mumisha inogara veruzhinji uye mune mimwe misha mapurisa angi achirambidza vanhu kupinda mudhorobha zvichitevera kurambidzwa kwakaitwa bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa kuenderera mberi nekuratidzira kwayo nhasi asi zviuru zvevanhu pamwe nevashandi vakwanisa kupinda uye zvimwe zvitoro nemahofisi zvambovhurwa mangwanani asi zvinhu zvazoita manyama amire nerongo panguva dzekuma10 mangwanani apo mapurisa arambidza vanhu kupinda muAfrica Unity Square umo mange muchifanira kuungana vanhu vasati vatanga kuratidzira ipapo vanhu vabva vagara pasi panosangana migwagwa inoti Sam Nyoma naJason Moyo vachimba dzimbo dzakasiyana-siyana pavaramba kubva mapurisa ndopaatanga kurova vanhu zvakaipisisa uye pane vanhu vakawanda vakuvara kusanganisa mumwe mudzimai aendeswa kuchipatara neveRed Cross vamwe baba vabva kumusha weHatfield vanoti varohwa zvakaipisisa vakarasikirwa nezvinhu zvavo
ndarova musana wesu tatakagara pasi majono bava kumhanya tiorasikirwa namushandamuka Fone yangu chimbe adona kana kambudzi saka ndema kunda tsamu nema ekopisi adona ivo vachareta sa munhu zvivana saka
vamwe amai varamba kutaura zita ravo varatidza Studio 7 mavanga ange ari kumusana kwavo uye vati vazopona nekupinda mune imwe imba muna Jason Moyo
ndarohwa ndandiri padhemu taandakagara pasi saka mapurisa angu uya ndibvatanga uruva vanhu tazopona pane mumwe mubuilding yatangobvumidzwa kuti tipinde
kubva ipapo mapurisa atanga kumhanyisana nevanhu vange vachiratidzira vachibva kumativi mana eguta achishandisa hutsi hunokachidza uye pasungwa vanhu vanodarika makumi masere muzinda weMDC weMorgan Tsvangirai House wange wakavharwa nemapurisa uye kusvika nguva dzekuma1 zvitoro zvese muguta zvange zvakavharwa guta rave dongo mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaudza vatori venhau kuti pane vanhu makumi masere vasungwa nemapurisa uye pane vanhu vasere varohwa zvakaipisisa vachamisa vashora kuita kwamapurisa uku
ndo zvinoita madusura ese asi hakuna dusura rinorarama nokusingaperi madusura ese kana ooneka anooneka zvine muonekedzo ndosaka muchiona muchero unenge woda kukuva unobva waita mbiri nemandorokwati kwese kwese ndozvamuri kuona zviri kuitwa nana vamunangagwa kuti kangoma kavakuda kuparukaka kavakuda kutsemuka ndozvazviri kureva asi isusu hazviti kahamadzi nekuti takazviona zvakamboita nana Pol Pot vana Shevchenko vana Idi Amin vana munangagwa ndo maitiro evanhu vane hundimindoka asi vanoenda chete
mutauri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vasunga vanhu makumi masere nevatatu muHarare nhasi
Godwin pari zvino tabata vanhu vanoita 83 kuHarare South tabata vanhu vanoita 46 kuchitungwiza 15 muHarare Central 22 chinongoda kuti veruzhinji vazo ndechekuti mapurisa vane constitutional mandate inotaura kuti mapurisa kana panenge pachita vanhu zvavanoita vanhu havafaniri kupwanya zvinhu vanhu havafaniri kuchitsidzira vamwe but sandizvo zvataona zvichiitika paground Godwin
vanyati vati mapurisa aita zvaaita nhasi nokuti zvange zviri pachena kuti vanhu vange vachiratidzira vange vachida kurwisa mapurisa
vanhu vange vachifamba vachiimba vachiita maslogans vachitaura mazi vanhu zvazoda kuti pavaona mapurisa vanhu vakatoratidza kuti vanotoda kutorwisana nemapurisa mapurisa pavafamba vachienda kune vanhu vamwe vatanga kutiza pakakanda tue smoke pazodonha mukadzi adonha azotorwa neveRed Cross vakaenda naye mapurisa havana kupfuura munhu mapurisa havana kushandisa mabara atinoti pachirungu malive rounds kupfuura vanhu zvese izvozvo zviri pachena
vaenderera mberi vachiti kuulawayo mumisha yenjuve nechavalala vanhu vamuka vachipisa mataira anokisa matombo mumugwagwa uye izvi zvaitikawo kubudiriro muHarare vanyati vati ibasa remapurisa kuchengetedza runyararo zvivakwa mudziyo yevanhu pamwe nevaya vasinei nezvekuratidzira zvichakadai vechidiki veZANU PF vaswera muHarare Gardens vakamirira kuti vagozobatsira mapurisa kana paita mhirizhonga asi nhasi varatidziri havana kupodzera matombo kana kurwisana nemapurisa sezvakaitika munandira apo varatidziri vakarwisana nemapurisa zvakazokonzera kuti masoja apindire pakafa vanhu vanodarika 15 pataenda pamhepo mudhorobha manga muine vanhu vashoma-shoma avo vange vachitsvaga zvekufambisa sezvo vemakombi nemabhazi vamira kufamba vachitya kuparadzirwa dzimotikari dzavo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha.